tarudiya za irikuvhunduka kakuti kana vakatarisa umboo hwatina zvoratidza kuti aiwa ka result rakananza nana Justice Chigumba nderekungofungidzira here vaangotaura zvavanoda saka vakutakutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo kasi chingwari ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi wefriday zviri pachena kuti president nangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda zveadhiresi zvazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunga achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri kungoita zano asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei
saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa riini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei
tarisiro yedu ndeyekuti musi wefriday vhiki riri kuuya tichawana maresponses anenge achibva kumarespondence kuburikidza zvikurusa president declared ED Mnangagwa nezek vachigumba nachief elections officer then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustice vedu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo
tomboti zvinhu hazvina kufamba sei zvamuri kufungira chii chinozoitika kumdc alliance
pachirungu vanoti iwo numbers don't like isusu taenda kukoti takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba 4+10 haisi 40/14 naizvozvo manumbe asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadze kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwaka honaika 4+4/14 tofunga kuti tichabudirira hapana tarisiro yekuti taita problem vanhu hamusi kuona here kuti zano yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika haasi kunyatsobuda zvakanaka saka vava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya iyi isapinde mudariro inyaya yekuti chero zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti zano yabhiliva yazviona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvizivi chokwadi saka vachiita zvavari kuita
tichitarisa kuti nhasi ndo ranga riri zuva ranga richifanira kugadzwa vamunangagwa vatsigiri venyu vemdc alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei
haonaika purezidendi elekuchamisa vamukira kuchechi semagariro vavanoita mazuva ese vakanonamata vachinamatira nyika vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunga vaane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira munoziva kauti purezidendi chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road vakataura nyaya dzavo dzemabullet train tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumekashuwa kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekucot